Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 Gurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva nhasi tichinoisa mapepa zvedu tichichallenja kuti inalifaiwe nedare guru repamusoro nekuti iri kunze kwemutemo inonzi gumbiri remutemo renyika reconstitution.
Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti nhasi muvhuro riri kuenda kumatare edzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakapiwa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo.
Zimbabwe Electoral Commission yange ichirejesa vanhu vanosvika gumi o makumi maviri pastation imwe chete. Wapedza kudaro vanobva vatanga kukudzai kuti mishini yedu yafa iya yavanoti breakdown muchirungu and hatichakwanisa kunga tichirejesa vamwe vanhu.
Rimwe sangano rakazvimirira rinokurudzira kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti vatsigiri vebato rezanupf vari kunetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota.
Pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha. Ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvariri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kuZimbabwe pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti riri kuenda kumatare nhasi nechichemo chekuti gwaro redelimitation riri kunze kwemutemo nekuti harina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo. Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti gwaro iri riraswe sezvo Zimbabwe Electoral Commission isina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo, zvikuru panoti kuverengwa kwevanhu ndiko kunofanirwa kushandiswa mugwaro iri sezvo huwandu hwevanhu vanogara munzvimbo dzakasiyana-siyana munzvimbo ipi zvayo variwo vanoshandiswa mukuunza budiriro yakaita sezvikoro, migwagwa nezvimwe munzvimbo iyi. Vadamba vanoti delimitation report haingoshandiswi panoitwa sarudzo chete asi mukuona kuti vana veZimbabwe vanowana zvakaenzana chero kupi zvako kwavanogara munyika.
Hongu pane zvatikuronga kuita nhasi nenyaya yekuti tikuona kuti Zeki yakapublisha report yedelimitation yaisa ripoti yekuna president Mnangagwa wanova president wenyika vari zvakare president weZANU-PF iyo vari candidate zvakare yeZANU-PF vakaenderera mberi vaMnangagwa achipublisha ripoti iyoyo kuti ndo yakushandiswa pamaelections achaitwa mugore rino iri atiutaza kuti angangoitwa muna August kana kuti muna September. But isusu sebato tinotedzera mutemo tichitya mutemo tichimirira vana veZimbabwe kutizvo delimitation report iyi iri kunze kwemutemo nekuti haina kutedzera zvakataurwa nebumbiro remutemo wenyika. Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva nhasi tichinoisa mapepa zvedu tichichallenja kuti inalifaiwe nedare guru repamusoro nekuti iri kunze kwemutemo inonzi gumbiri remutemo renyika reconstitution.
Chamunoda sebato kuti chiitwe chii vadamba?
Chinhu chekutanga chamunofanira kunzwisisa padelimitation report zvinofanira kunge zvichiitika kuburikidza nebumbiro remutemo inotaura iyo kuti population census ndiyo inofanira kushandiswa kudetemina delimitation report. nekuti population census inoita kuti ma resources enyika zvinova zvipatara zvikoro migwagwa neinonzi CDF ya Constitution Development Fund inge ichienda mumatunhu ese. Delimitation report haingoshandiswa chete kuti tiende kuma elections kuti imwe munhu anga achipinda pachigaro, asi delimitation report inofanira kushandiswa kuti vana veZimbabwe wange vachiona mikana yakaenderana nezvakaenzana. Izvi mukatasa kuti imimi zeki yakaignora delimitation yakaignora census report, vakaenderera mberi vakashandisa mapreliminary results asina maresults aichavo ecensus. Tigoenderera mberi tigotarisa kuti ivo vakaconsidera adult population vasangatarise kumayuthi, uyezve mukatasa kuti pamaconstituencies avakadimbura havana kutedzera mutemo wekuti kuti matunhu ese uri maconstituencies ese anofanira kukasiyana ne 20%. Mamwe maconstituencies ane 35,000, 38,000, mamwe ane 22,000. But average yenyika yese inofanira kunge iri pa 24,000. Izvi zvinoreva kuti zvomukatsa kuti pane mamwe mavoters akasiyiwa, akahenga, akarembera mudenga umu.
Vadamba, tipeivo muenzaniso wezvamataura izvi.
Ndikupei muenzaniso kuti muBulawayo province mune dzimba 3,500 dzakasiyiwa, dzakarembera mudenga umu. Zvinoreva kuti mukati 3,500 mukati multiplied by 5 unoona kuti pane 15,000 voters. Zvinoreva kuti zvomawadhi matatu akadimburwa emavoters asina kuitawo, asina kuiswa mudelimitation report yavo. Saka mamwe maviews emastakeholders akaita sead hoc parliamentary committee akaignowewa. Saka isi tirikutarisira izvo kuti izvo hakuna election inoenderera mberi kana zvo zvakamira zvakadai, nekuti vamwe vanhu vatokama mukaka wakakora kare, which means kuti izvo tukaenda kuelections ane PF ine 50 maconstituency akatohwina, vamwe vanhu muchitenga kuti 1 vote vanenge vaine 50 constituencies. Vakamuvha 1 constituency kubva kuBulawayo vakarisa muHarare. MuHarare mukatarisa kuti 20% threshold inotaurwa yaye chishandisa 24,000 average, Harare inofanira kunge ine 35 maconstituency, not 30. Saka kupira kuri pachena, saka tikuti zvatingambosiya zvichienderera mberi vana veZimbabwe vachipirwa. Saka isusu tikuti aiwa dare rinofanira kuti izvo delimitation report ikanzurwe zvitangiswe patsva.
Makamboita hurukuro here nebato reZANU PF kuti nehurumende pamusoro penyaya iyi musati mafunga zvokuenda kumatare edzimoso?
Chinhu chamunofanira kuziva mukoma Joseph ndechekuti izvo kana pakaiswa ad hoc parliamentary committee takatoita hurukuro idzodzo idzo mukomiti iyoyo, nekuti komiti iyoyo ine maNPA ZANU, ine maNPA MDC. Takataurana kuti ripoti yara hariiti. Saka iwo kana wakuenderera mberi president wavo weZANU PF, remember pekutangana mbotaura kuti vamunangagwa ndipresident kuti weZANU. Saka maNPA awo eZANU akanga arimo. Kana vakavaudza pfungwa dzero vakaenderera mberi vakaburitsa ripoti, kuitira kuti hurukuro dzedu hadzina kunzwikwa muad hoc parliamentary committee. Saka isu tiri dare tiri pati inotedzera mutemo wenyika, tinotya mutemo. Saka dai aiwa kana takatadza kutaurana kuad hoc committee, kana takatadza kutaurana mudare reparamende, takutoenda kumatare edzimhosva, nekuti imhosva yavari kuita yekutyora mutemo nekodzero dzevana veZimbabwe kuti vange vachivhota vese. Kune inonzi one man one vote iri mubumbiro remutemo vamunangagwa asina kuitedza, ZANU asina kuitedza. Saka tikuti aiwa ngaitedzwe, wedha unondida haundidi, asi tikumirira munhu wese.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata umwe wevatauriri veZimbabwe Electoral Commission vaUtolile Silaigwana, sezvo foni yavo yange isingadavirwi. Sangano rakamuka nevechidiki kuti vakurudzirane nekubatsirana kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission yave kudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuvhota, harisi kufara nekuona vatsigiri veZANU PF panzvimbo dzekunyoresa vanhu kuvhota. Sachigaro wesangano iri vaAlan Chipoi vanoti munzvimbo dzekunyoresa zhinji muHarare, sangano ravo rakaona Zimbabwe Electoral Commission ichinyoresa vanhu vari pakati pegumi nemakumi maviri, yobva yati michina yavo yekunyoresa kuvhota haichashandi zvakanaka. VaChipoi vanoti sangano ravo rakaona zvevatsigiri veZANU PF vaivhundusira vanhu nekuvasheedza kuti vavaratidze magwaro avo ekunyoresa kuvhota, vachiti vanoda kutora mifananidzo yemagwaro ekuvhota evanhu ava. Tabata VaChipoi kuti tinzwe zvizhinji.
Aona oisu kubva kwese kwatatine vanga vakamirira boka reproject vote 263 kutanga naimo muno maharare kunana mabhazuwa kuepuwese kubata kunana budiriro Mount Pleasant taona dambudziko rekutanga riri rekuti Zimbabwe Electoral Commission yange ichirejesa vanhu vanosvika gumi o makumi maviri pa station imwe chete wapedza kudaro vanobva vatanga kukudza kuti mishini yedu yafa iya yavanoti breakdown muchirungu and hatichakwanisa kunga tichirejesa vamwe vanhu kuti vange vachizoita zvekuvhota taonawo zvakare kuti hazvina kuperera muHarare chete mukaenda tatine vanhu vanga vari kumasvingo tatine vanhu kuBulawayo kumaShonaland nekumaNikaland idambudziko riri kusanganikwa naro nevanhu vazhinji pamwe pacho munoona pastation paingori ne one mushini uri kushanda vanhu vachimira kwema hours akati wandei vasati vabatsirwa uye vasati varejesa kuvhota uye zviri kutora about chikamu chehour rakatozara kuti vanhu vairi kana vatatu vange vachinga vachizorejestwa kuvhota zviri kukonzera kuti vamwe vanhu vange vachidzoka kumba vasina kurejesa kuvhota
vachipoi mungati vanhu vadzidziswa zvakakwana here pamusoro pezvisarudzo nekunyoresa kuvhota
muongororo dzataita taona kuti Zimbabwe Electoral Commission yazamawo rwendo runo kuwa nevatinoti vadzidzisi maeducators ari kufamba maprovinsi ese achidzidzisa vanhu nenhau yekuvhota iyi but chidambudziko ratingangova naro nderekuti hongu vanhu mavaudza kuti vaende kunorejesta kuvhota uye vauya kunorejesta kuvhota but mosvika movaudza kuti hapana patiri kukwanisa kunga tichikurejestai nekuti mishini yedu yafa zvega izvozvo zvinoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission haisi siriasi nenhau yekunge ichirejesta vanhu kuvhota
matiini rwendo runo Zimbabwe Electoral Commission yakaedza kudzidzisa vanhu zvakakwana pamusoro pezvisarudzo nekunyoresa kuvhota vachipoi zvinhu zviri kufamba zvakanaka here panzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzamashanyira kusvika pari zvino
mumamwe mapolling registration centers vakaita kunana Harare South vanhu veboka rezano PF vanga vakamira panze vakapfeka matishirts avo vachiti umwe naumwe anenge arejesta kuvhota unzi dzoka uya nepanopfuura vachifikidzirwa uya toda kutora foto reslip rako toda kuzorishandisa tazviona izvozvo zvichiitika Harare South apa ndozuva rekutotanga kuratidza kuti mberi kune zvakawanda zvinogona kuitwa zvinokwanisa kudzosera vanhu kumashure kuti vange vachizotadza kurejesta kuvhota so tiri kuzama nebatinogona kuti tione kuti dambudziko iri ragadziriswa mangwana tinoitiri Harare South tichiona kuti zvichiri kuitika kana zvichiitika we are even going to report nyaya yacho kumapurisa
avo vange vari sachigaro veproject vote 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe divi ravo Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvabati kutaura nazvo zvinoratidza kuti hazvidi kudzokera kuZimbabwe panopera magwaro avo ekugara nekushanda muSouth Africa eZimbabwe Exemption Permits muna chikumi kana kuti June gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti pane tarisiro kuti pamwe matare achabudisa utongo hwakanakira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro awa vachiti matare anotarisirwa kupa mutongo yawo mwedzi unouya pakati pa11 na14 kubvumbi tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemagwaro awa
sezvinoziva vateereri Zimbabwe Exemption Permit yakai inopera musi wa13 June 2023 saka vanenge vachida kuramba vari muSouth Africa vakai vaende kune anoi mainstream permits kureva kuti mapermits akaita kana kuti mavhiza akaita sana section 11 6 inova accompanying relative permit kana kuinda kugeneral work visa kana kuinda kucritical now skills visa section 19-4 zvichingodaro zvichingodaro asi chatiri kuona ndechekuti vakaapply uko zvino vari pasi pehuwandu hwe10,000 sokutaura kunoita minister and minister vari kuti vazhinji havo vakaapply vakaapplyra mawaivers nokuti chiripo ndochokuti kana usingaqualify kana kuti usingakwanisi kupinda mune mapemits andataurawo nemamwe ndo anoima mainstream permits unenge uchifanira kutanga waita waiver application
basa rewaiver application nderei vashumba
waiver ndeyekubvisa zvimwe zvakaomera kana kuti zviga zvinenge zvichidiwa pamapemits iwawo mamainstream permits so muenzaniso kune tsamba inoye labor certificate kana kuti kana uchiapplyra business certificate business visa kune certificate zvakare inodiwa yekuti une 9 million une 5 million muaccount mako zvinhu zvakadaro izvozvo kana usingazvikwanisi ndobva unotanga newaiver application kana kuti uchishaiwa zvimwe zvinenge zvichikwanisa kuva zvinodiwa kuma mainstream permits
seZimbabwe Exiles Forum munokwanisa kubatsira here pane zvamuri kuitawo here pamusoro penyaya iyi
chatingangotaura seZimbabwe Exiles Forum ndochokuti tatichibatsira vanhu zvikuru sei nokungova paruzivo gwezvinodiwa zvacho nezvaanokwanisa kuita kuti vaapplyre mamainstream permits awa nokuti anogozha kuapplyra munhu uri woga ndingangopa somuenzaniso general work visa ine zvinhu zvakawanda zvinenge zvichidiwa kana uchitanga newaiver panotova nemasections amaregulations emutemo nezvimwe zvakadaro zvinenge zveimmigration act zvinenge zvichida kuti munhu ave anoziva saka usingazivi mutemo manje zvinenge zvarema asiwo kana vanhu vaakuobatsigwa pane zvinenge zvichida mutemo zvikuru sei vanenge vaakuda kuti vachiona magweta panenge pava nemiripo ipapo
vashumba zvizvarwa zvezimbabwe zvamunotaura nazvo zvakatarisira kudzokera kumusha here vamunotaura navo vanoti
pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka kuti tive tinosvikawo tichiwana mabasa kana mari yenyika isati yava kuti tingakwanisa kusvikavo tichiiwana titange zvinhu zvatee tichida kuita muupenyu then tinofanira kurangarira zvakare kuti 30 June pakati pegore vana vechikoro vanenge vari kuzvikoro saka hazvisi nyore kuti munhu angosumudza mwana kumubvisa pachikoro mwana unenge achienda kuchikoro onotanga chirudzi kumusha sezvatinoziva kazhinji vana vanobva kuzvikoro zvokunoku vakaenda kumusha vanonodzosegwa 1 grade inenge iri pasi ndezvimwe zvezvinhu zvisati zvanyatsoongororwa kuti zvingaitiwa sei pane vaya vanenge vachida havo kudzokera kana kuti vanganotanga upenyu hwakazara zvizere sei kumusha saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinenge tiidza kuti titaure nehurumende yedu neembassy neconsulate tione kuti tabvisa zvinhu zvinenge zvakagozherawo vanenge vati havo takundikana musouth africa tava kudzokera kumusha nokuti ramangwana harina kumira zvakanaka musouth africa kana zvinhu zvikaramba zvakadai zvichigozhera vacho vanotova namapepa kana kuti vava nemapepa
kune nyaya dzichiri kumatare pamusoro penyaya iyi here vashumba pane zvamakatarisira kubva kumatare here uye ndezvipi
uko zvino tava kunyanyotarisisa kuti makot case ari kuuya musi wa11 to 14 april pamwe angapawo kufema kuzvizvagwa zvezimbabwe zviri musouth africa asi tinotarisiravo zvakare kuti naivo minista vehome affairs vaaron moseledi vachaannounsa kuti pane extension musi wa30 june kana kuti tisati tasvika pana 30 june nokuti handifungidziri kuti vati vaita zvinodiwa kupa vanhu mapepa vakaapplyra mawaivhe acho then kuti vanhu vacho vawane mukana wokuti vachiapplyra mageneral work permit because unotanga waapplyra waivhe usati waenda kugeneral work permit
avo vange vari mukuru wesangano rezimbabwe Exiles Forum advocate Gabriel Shumba vari parunhare kusouth africa nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi
newzimbabwe.com rinoti mutungamiri weBotswana vamohwe FC Masisi vari kufunga kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe nezveBotswana kuti zvishandise zvitupa kana kuti maID pachinambo chemapassport mukupinda nekubuda munyika mbiri idzi. Mamwe mapepa nawo muBotswana anoti vaMasisi vanotarisira kusvitsa nyaya iyi kumutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa kuti vanzwewo pfungwa dzavo. Newsday rinoti meya yeguta reHarare vaJacob Mafume vanokumbira Judicial Services Commission kuti iumbe dare rinotonga mhosva dzakafanana nedzokucholwa kwemitemo yemumigwagwa pamwe nokucholwa kwemitemo yezveutano nezvemunharaunda. Newsday makare vashandi vehurumende vanonzi varamba kutambira kuwedzerwa mihoro yavo madhora ekuAmerica makumi mashanu yavapiwa nehurumende mumusangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa svondo rapera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko magadiko wachamari westudio 7 tinoonetseka kuti tipinde mustudio kundotaurawo. Vantu acho anotaura amweni acho nezvaanoreketa zvacho hatizvinzwi zvaanobhuya zvacho hatizvinzwi. Ngaamboti echironza okwidzira mavhorume acho timanzwa. Hai hatizvinzwi zvaanotaura. Chechipiri ndokumbira kuti majobhos gari vanoda kuti vachikambena vari mujere here kana kuti vanoda kumboti vadi. Ndo zvandodawo kunzwa izvozvo. Isusu tiri kudhayasipora hatina kuri kuti kana kuti tribosika hwina tione mabasa mushure mekunga ava vari kuZimbabwe vese vawana mabasa bhozi vari kurwa hondo yakanyanya. Vanhu vari kuZimbabwe vari kushanda hondo hombe chaicho. Saka isusu tingatiende tindorejista tindoona kundobvisa hurumende iripo. Ndo chandinokumbirawo hangu. Makadiko macheta umo
chatoziva ka itakakura pamusha tinoziva kuti baba kana vachembera mwana mukoma ana mukuru ndianosara achitonga musha. Ko mudhara akaita sei asingade kubva asingasiire vadikwa nemuonondere haachaona kamunangagwa. Kana vakada kuchidzira guys ngatisambochaisi ngatizive pekuvhotera chete vasatononge takapusa.
Murisei vashamarari vestudio 7 apo nemazimba eshe maZimbabwe apo murisei. Yakabaiwa timu ka homenda we. Right, ndanga ndichida kutaura nenhauiri yavo vari kutisvipidza zita redavo, zita reZimbabwe avo vari kuita zvechiungo chana. Hatina mutemo wakaita saiwowo muZimbabwe. Navendo ukoko kwazvinobvumidzwa uko kana zvichinge zvasvupa ipai vafana vezano tivakombidze kuti muZimbabwe hatisi kuda zvinhu zvakaora.
Tangoti kumaZimbabwe ndichingoyeuchidzana hati kukona kuwarairwa ba ngavazivepo kuvhotera nguva maelection akusvika. Ngavamboisawo zvimwe kwete kundoramba muchingopiwa zvihembe nekungopiwa zvemagemu muwarairwa. Amen henyu. After that vanhu vava vari kuenda zvachose amaoni uzoona futi wakuda kudzoka futi after 5 years. Saka ngwarai zivai kuti moyeuchidzana nowasingazive waya waudzei kuti vanonyora pakadai onoisa fisi yakadai asiyambonesa ba hapana munhu anonzi agonokisa x. Ngwarai kwete kuda kundo mukanzi kwakati mungoita ngemhepo makadzidza zvibereki shandisa dzidzo yenyuyo kuendesa zvinhu mberi kwete kungowata.
Murisei vamatereri isusu tinofara kuno kumgweru taona madzibaba veshanduko vachifamba vachiparidza vhangeri ravo rekuti tikwanise kutiende kunonyorera. Ndaenda kunonyoresa hapana zvinhu zvinonetsa chete ungaenda neid yako unobva wanyoresa. Ende isusu vechiduku ka ndisizvo zvinonyanya kushandiswa nezanup f ichingopiwa zvitondoni kuti tishandisiwe kunoenda kunorova vanhu. Ndiri kuti kune wose mayuti dai tinoonawo shanduko iri kuuya iyi tigamuchirewo varume tiende kunovhotawo tikwanise kuti tibvise hurumende yamunangagwa nekuti tatambura hatichazivi rendi $5 yaita ibhadhara kudhara $3 iko zvinovaya va50 US 70. Hawo varume ngatiende kunovhota ndinotenda hangu ndini simba kugwero.
Makadima citizen ini ndinoitawo vhoti ndiri munhu muSouth Africa. Varume ngatisaregerei jobusikana akadaro ngatiratidzirei kuti abude mujeri tikaramba takanyarara. ZANUP PF vaimbofa yakasunungurawo jobusikana. Vatungamiri ngavaite something ngavamiremire jobusikana abude kwedu. direction aitiko dzokuska ari kunze pane mhuri yavachiona mhuri tichibatsirana panonine panorema apo nao tisai tisi magwara vemazimbabwe citizens vati citizen ngatimirei sevarume ngatimirei sevanhu vari kuda kutsvaga shanduko muzimbabwe tikaramba takanyarara kurara nezvamukana kutsira jobsikara vakavharirwa ngatiratidzire ngatiratidzire pavanoenda kukoti nyange vasingaende kukoti papi neapo nguva yese ngatiratidzire kujobsikara must be out on prison ndatenda zvangu
mangwanani mangwanani pastudio 7 tinokutendai vashamarari vedu vose pastudio 7 ini ndinoda kutaura pamusoro pawingi d bigman ari kushungurudzwa nemapurisa ari kutadziswa kuita mashows ake nemapurisa eintelligence zanup f vanodarirei vanhu vezanup f kushungurudza munhu asina kana mhosva asina kana mhaka akangogona kuimba chokwadi chaasina kufarira ko vanodii kushungurudza chifuhende avo chifuhende avo vari kuimba zviri pachena politics vachiratidza kuti vari kutosapota zanup f zvisingaiti zvisina kana ani asingazivi kuti ndeyezanu idzo ndidzo nziyo dzezanu manji dzokwete yavingidhiya inene politics zvakomanaka zvakomanaka tisingapere chinoshuva mwari vatinonamata dayangonzwawo kunamata kwedu nekuchema kwedu asi one day is one day mungaite maitiro amunoita maitiro amunoita asi zuva rimwe izuva rimwe zvichamuka zvakachinja siyai big man anaana problem anaana chaakaita inene politics asi inotaura vanoita kudaro temi vezanu chifuendao ngavatadze kuimba ngavasungwe mashozi ngavasaita nekuti ndeye politics isu vamwe hatifarire zvani isu tinofadza imi hativadi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe varimi vakatorerwa mapurazi avo nehurumende yezimbabwe vakaenda kune dzimwe nyika dzakaita sezambia vanonzi vari kubudirira zvikuru mukurima kuzambia kwavari. Gore rakapera varimi ava vakatanga kutengesera zimbabwe zvekudya. Pope Francis vanokurudzira kuti pave nerunyararo uye kuti kurwisana pakati perussia neukraine panguva iyo kurwisana kwenyika mbiri idzi kuri kuramba kuchienderera mberi mudunhu rebakhmut muukraine. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato remdc rinotungamirwa navadouglas monzora rinoti nhasi mufuro riri kuenda kumatare edzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakapiwa kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo. Sangano Reproject 4263 rinoti riri kuona vatsigiri vebato rezanupf vachengetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kumusha pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika muZimbabwe. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.